nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumiguru 29 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mweza ukisha zvire kuti izvo inflation vakura kwete asi kuti munhu anga nemari yake mubank unogona kudraw otora iri cash kana kuti aite ma transfers kana kuti aite ma plastic money kana kuti
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga munyika.
Mukuzwa kwemafuta epeturu kunoshungurudza zvikuru sei kunyanya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichisvitswa nemafuta iwayo epeturu nedhizeri. Uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi peturu nedhizeri saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo.
Mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rondo runo nezvikamu zvinoita gumi nezviviri kubva muzana. Muka dzofa nekushaya mvura nechikafu kuhange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematano ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari munyika pamwe nekugadzirisa zvinhu mumabhanga nemisika yemari. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Gavhuna webhanga iri zvakare vari sachigaro vekomiti yebhanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yemonetary policy committee Dr. John Manguja vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vachitaura mushure memusangano wekutanga wemonetary policy committee vamanguja vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga muna mari inokwanira munhu wese ndo saka vatora dano rekunza mari itsva.
Kusa mari itsva kuma banks kuti yosangana muchete nema bond notes zvinofamba zvangofanana ikara yacho yese chekuti panga panganzi bond panga pasa bond panga akamodzwa kugora chete zvakasara otherwise kusa mari kuma banks yema coins ma $2 ma penny paper nema $5.
Vamanguja vatiwo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market vachiti matano aya achaderedza mitengo yezvinhu.
Mweza ukisha zvire kuti izvo inflation vakura kwete asi kuti munhu anga nemari yake mubank unogona kudraw otora iri cash kana kuti aite ma transfers kana kuti aite ma plastic money kana kuti aite micro cash. Zvakanaka nekuti izvo mapurize anobva adzikawo pasi zvino kuti amwani anhaiti basa kutengesa chii mari izvi NPC yaichitumwa zvikona izvozvo. Chechipiri chabude imomo ndechekuti izvo tiri kuti mainterbank market yedu ifambe zvakanaka zvava izvo kuti tiri kuti tiise mari yeforeign currency kumabanks tiotengesa kumabanks at auction price ndokuti zvii zvinhu zvakanaka kumabanks ko.
Vamanguja vatiwo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga uye komiti yavo yatora dano rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika usimukire.
Mari iyoyo tekuti tiite reused it musystem kutiende kumaagriculture redistribution of that money kuagriculture ne kuma productive state of the economy zvokuti nyika isumukire ndokuti tiite producing chisipo munyikwandu munyaka muno I confidence levels are low ne production is low zvozvinhu zvozvoti zvakaita low it means that nyika haisumbi zvakanaka saka toti shande ze MPC se bank kure Zimbabwe kuti basane nyika yese Zimbabwe kuti kudzire upfumi wenyika yeZimbabwe
vaenderera mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabillion 10 nemapfumbamwe emadhora makambani makuma shanu chete ndiwo ane zvikamu makuma shanu kubva muzana zvemari iyi munguva pfupi yapfuura RBZ yakavhara maaccounts emakambani akaita seSakunda Croco neAccess Finance achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwo aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema sachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika reBankers Association of Zimbabwe vawebhisa rusere vati semaonero avo Monetary Policy Committee yabuda nematanho akanaka chose
tatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti Monetary Policy Committee yakushanda neReserve Bank yedu ichishanda nevamwe maadvisors vari ku PAC ichishanda nemabankers nemamwe maindustrialists kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya yeproduction production ku agriculture production kuma industry production kuma services and hazvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana chichatora nguva shoma zvichigadziriswa
vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaunza studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matanho anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi hwenyika sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority razivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wemafuta edzimotokari rwendo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Izvi zvasiya rita remafuta epeturu rave kutengeswa nemadhora 16 ane masendi 15.5 richibva pamadhora 14 ane masendi 10.5. Dizili rakwirawo mutengo kubva pamadhora 15 ane masendi 56 kuenda pamadhora 10 ane masendi 40 parita. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa uku kunorevawo kuti mitengo yezvinhu zvose ichakwirawo izvo zvicharemera veruzhinji.
Kukwidzwa kwemafuta epeturu kunoshungurudza zvikuru sei kunyanya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichiitwa nemafuta iwayo epeturu nedizeri uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi peturu nedizeri saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo asi kana ndakutaura nechekuti muzvimavhiki zvapera iyo zera Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakatanga kuti vari kure nepeturu nedizeri vanenge vakubhadhara mari yakawanda indai vakubhinga vhiki yapera saka ndinofunidzira kuti mitengo yaikoko inenge yatowedzera zvisingaiti pamwe dizeri rato kuma $19 peturu yakuma $17-18 saka zvichireva kuti vari kurewo nemaguta vachanyanya kuomerwa zvikuru nekukwira uku.
Zvii zvikuru zviri kunyanyaita kuti mafuta aya aramba achikwira tiona kuti pamwedzi pega pega ari kukwira katatu kana kana
inyaya yekuteera dhora rekuamerica rakanzi harifani kunge richishandiswa kutengeseranwa munyika munomu mafuta aya anotengwa nemari dzekunze kwenyika vanotengesa mafuta vakanzika vachiendawo pamusika kunotenga ipapo mafuta saka inyaya dzekuteera dhora rekuamerica kwozoitawo kuti mitero yamafuta yatingati yefuel iri munomu mafuel taxes ari munomu akawandisawo zvekuti ndiwo amwe anokonzera kuti mutengo ukwire zvisina maturo.
Tinoona kuti panokwira mitengo yemafuta edzimotokari zvinhu zvakawanda munyika zvinokwirawo Zvinhu zvamungatarisira kuti zvinga shandukawo mitengo nekuda kwekwira kwemafuta uku.
Zvizhinji zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo kwezuva nezuva. Zvinotangira pamichovha inoendesa vanhu kumabasa. Zvinotangira pachikafu chinodyiwa navanhu uyezve nezvimwe zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo zvichawedzera mutengo. Saka tinotarisirawo kuti michovha inoendesa vanhu kumabasa inenge yawedzera mutengo. Tinotarisirawo kuti zvinhu zvakaita sana chingwa nezvimwewo zvinogadzirwa kuindastri zvinenge zvawedzerwa mutengo nekuti indastri yacho iri kushanda ne peturu nedizeri nekuti hakuna magetsi.
Kukwidzwa kwemitengo yemafuta uku tingaona here kuchibatsirawo kurerutsa dambudziko remafuta?
Dambudziko remafuta harirerutswe nekukwira kwaari kuita nekuti chinhu chiri kutonetsa chaiko chaiko ndechekuti makwidzirwo ari kuitwa mutengo uyu kana kuti makontrolerwo ari kuitwa mutengo wefuel ndiwo ari kutoita kuti mafuta anga achishayika.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates for Earth rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mhuka dzesango nesangano nehurumende panguva iyo mhuka dziri kufa nenzara pamwe nekushayikwa kwemvura. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wesangano reAdvocate for Earth Valeni Mtinashe Chisaira vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo harisi kufara nemararamiro ari kuita mhuka zvikuru sei kuHwange National Park uko kwavanoti mhuka dzakawanda dziri kufa nenzara pamwe nenyota zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rino kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vachisaira vati havasi kufara kuti magweta avo pamwe nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka kuti dzisaitirwa utsinye reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vakarambidzwa nebazi rehurumende reZimparks svondo rapera kuongorora mararamiro ari kuita mhuka kuHwange National Park.
Dambudziko zhinji ratiri kutarisana naro nderekuti mazuva ano ekushayikwa kwemvura ekushayikwa kwechikafu especially zvinokanganisa vanhu zviri kukanganisawo mhuka especially dziri mumanational parks. Pedzezvo pane nyaya yekuti yemabatirwo ari kuitwa mhuka nemapoka kana kuti masangano ehurumende anofanirwa kunge achichengetedza mhuka idzi dzakaita sana Zimparks.
Nekuda kwekufa nenzara kwavanoti kuri kuita mhuka vachisara vanoti vave kuronga kufamba kubva kuHarare kuenda kuHwange vachipemha mari ichashandiswa mukutengera mhuka idzi dziri kufa chikafu.
Isusu sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka takaronga kuita kufamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pemhuka dzedu nematambudziko adziri kutarisana navo uyezve tichitraya kutsvagawo mari kana kuti chikafu chinokwanisa kupiwa mhuka idzi.
Kunyange hazvo vasina kutipa huwandu hwakati tsvikiti vachisaira vati mhuka dzafa kuHwange nedzimwe nzvimbo dzawanda zvikuru kubudikidza nekushaya chokudya pamwe nemvura yokunwa. Vachisaira vanoti mhuka dziri kutadza kugara zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa mhuka kubudikidza nemabasa ari kuitwa nevanhu vanosanganisira kucherwa kwezvicherwa.
Mashandiro atiri kuita sesangano rinoona nezve kodzero dzemhuka nedzenharaunda tiri kuona kuti kuarea yakaita seHwange kuri kuzara vatinoti vaya vanochera marasha macoal miners vari kupinda makore apfuura vari kuita vachiwanda kupinda kwavari kuita munzvimbo yenational park. Pari zvino sesangano tindori necomplaint yatakatowanda kubva kune community parimwe dunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuru vatoti magrazing areas pachirungu. Saka nyaya dzeswari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana Hwange.
Zvichakadai imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzemhuka vaivhanzi ndadzungira vatiwo havasi kufara nekutengeswa kuri kuitwa nzou dzichiri diki nehurumende kunyika dzakaita sechina vachiti mhuka idzi dzine mukana wekufa kana dzinge dzaenda kunyika idzi.
Hurumende yakatengesa mababy elephants kuendesa kuchina asi isusu sesangano redu taitawo tsvakurudzo zedu handiti taona takanwa kuti zera remaelephants ayo achiri madoko zvekuti akatransferwa kubva muZimbabwe munoona nedzimwe nyika survival yavo inonetsa. Asi iyo veZimbabwe National Parks vakati iyo asi mababy elephants they are sub adults ndipo pakazoenda vanhu veSPCA vachida kunoassessa the condition 10 yema elephants acho. That's when they were people vakarambidzwa ita sei access kuti vaone zvakaita sanopa itwa kuti transparency hapana kuti mababy elephants akaenda here kana kuti che masabandos aitaurwa nevanhu vechibasin parks. So ndopa nenyaya yedu yekuti maissues akadaro anofanira kuva ari transparent kuma stakeholders ese ari involved nyaya dzemhuka sezvikatarisana neSPCA ndo vanoona nezvemararamiro emhuka ende vakaramidza kuti vaone kuzondovanja zvekodzero dzemhuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZim Parks sezvo mutauriri wesangano iri vatinashe farao vati vari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vakafano bata chigaro chegurukota rinoona nezvekushanyurwa kwenyika vasimangaliso Ndlovu pamwe negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Wange National Park ine zvuru nezvuru zvemhuka dzemhando dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yaisa vashandi vanonunura munguva yenjodzi pamwe nemauto ayo kuti vatsvage vanhu mudzimba dzakaparadzwa nemafasha memvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda izvo zvakakonzera kuondomoka kwepasi. Izvi zvakasiya vanhu vangangosvika 10 nevatatu vafa. Bato riri kutonga muChina reCommunist Party ratanga musangano waro wanga wakamirirwa kwenguva ndefu weFourth Plenum. Musangano uyu unoitwa kwemazuva mana uye uri kutarisirwa kudzika shanduko dzakakomba dzichashandiswa kwemakore akawanda achatevera uye kuziya nyaya dzinobata Hong Kong nehondo yekutengeserana iri pakati peChina neAmerica kwemakore maviri. Mutungamiri wehurumende yeLebanon vaSaad al-Hariri avari pano mananzombe munyaya dzezvematongerwo enyika vazivisa nhasi zvekusiya kwavo basa. Izvi zvaitika mushure memasvondo maviri ekuratidzira kusati kwamboonekwa kwevanhu vari kuda shanduko mune zvematongerwo enyika. Apo dambudziko reupfumi roramba richinetsa, vashandi, vashandirwi pamwe nehurumende vave kuwirirana kuti nhaurirano chete ndodzingakwanise kupedza mamwe matambudziko aya. Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vanoti vari kuronga musangano weTripartite Negotiating Forum uyo unounza masangano matatu aya pamwe chete kuti patangwe nhaurirano. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nzenza vanoti zvichitevera matambudziko atarisana nevashandi zvikuru panyaya dzemihoro vaona zvakakosha kuti paitwe musangano weTNF mwedzi uno.
Tine yatinoti Tripartite Negotiating Forum iyo yakaapurovwa ikasainwa naPresident musi wa5 June gore rino. Iri bato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi, vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi, nevanomiririra government ndevapi. Anenge achicheya iyo yatinoti Tripartite Negotiating Forum ndini ndinecheya. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno kuti tigare pamwe chete tese tiri patebhuru imwe chete kuti zvechokwadi kana zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kudai zvodzika sei. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno.
Kunyange hazvo Dr. Nzenza vari kuti vakatotumira matsamba ekukoka vashandi nevashandirwi musangano uyu. Masangano akaita seMCOS, Zimbabwe National Chamber of Commerce neZCTU anoti haasati awana matsamba aya. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vane zvakawanda zvavanoda kuti zvizeiwe musangano uyu kana waitwa.
Nyaya yemasalaries, nyaya yemutengo yezvinhu tiri pakati pekuomera sevashandi, saka tiri kutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kuva iri pamudariro wekutanga taona hurumende ichingo ishua mtemo kana kuti mapolicies asina kumbozirawo ya kuti NF tirikuona ma special instrument anongounzwa na minister we finance nguva dzuva nezuva tukarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kutouya kuti izozo zvirikuaffecta upenyu hwedu asi zvinongoitwa sina kutaurirwa sei zvinoda kunzwisisa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotiwo vashandirwi vane zvakawanda zvavanoda kuti zvipinde mudariro.
Isusu hatinofungiri zvakakosha ndezvenyaya dzeupfumi nokuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka muekonomi umu. Tiri kuona kuti hatisi kuita progress. Pane some policy interventions dzakaitwa na minister of finance vachipromisa kuti zvinhu zvichazenge zvakanaka zvichitarisira kubva kunana ndofunga kunana July zvichiuya kuno kumberi kuna October asi hatisi kuona chiri kuratidza kuti chiri kuimprova. Tikatarisa mafundamentals atingati akakosha hatisi kuona improvement. Tikatarisa exchange rate iri kuramba ichidonha. Tikatarisa inflation. Tikatarisa nyaya dzemagesi munyika ndiwo hakuna mvura hakuna. Saka zvinhu zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hunge huchienderera mberi huchifaya hazvina kumira zvakanaka. Saka hatisi kunyatsoona progress. Saka tida kudiscasa kuti chii chingaitwa kuti tione progress nyaya dzeupfumi hwenyika idzodzi kuti tiise musoro pamwe chete government business nemalabor unions.
Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo musangano weTNF panguva ino unogona kupomodza kusawirirana kuri munyika.
Zvakakosha nokuti vanhu ivava ndo vanoongorora nezveikonomi yose zvehoro. Saka vakakosha kuti vagare pasi vachitaurirana nguva nenguva. Pane paitika matambudziko akaita sei kana vari vanhu vanoda kubudirana pachena uyezve vane unangwa hwekuti nyika iende mberi vasiri vanhu vanoda kungoti dee side rangu rabudirira revamwe richidonha.
Nyaya iyi iri kuuya apo vashandi vakawanda vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Sangano reZimbabwe Statistics Agents kana kuti ZimStat rinotiwo muna Gunyana mhuri ine vanhu vashanu yainge yave kuda mari inosvika pamadhora mazana masere nemakumi masere nematatu kuti ikwanise kurarama. Asi nekukwira kwezvinhu zvinosanganisira magetsi, mafuta ekufambisa dzimotokari, zvekudya nezvimwe, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inodiwa nemhuri ine vana vashanu yatowedzera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzve munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kuyambira nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Eswatini, Madagascar, Malawi, Botswana, Zambia, Mozambique, South Africa neNamibia kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika idzi dzichange dzichipisa zvakanyanya. Nzvimbo idzi dziri kutarisirwa kupisa zviri pakati pe30 degrees Celsius ne35 degrees Celsius. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze remet department vatich zinyemba kuti tinzwe zviri kuitika.
Tichange tichiona iyo yatinoti kupisa kwakanyanyisa uku kunonzi pachirumbi heat wave. Taona zvakare kuti muongororo yedu matemperatures anga akakwira chaizvo kunzvimbo dzakati pararirei. Asi tiri ipapo tikade kuti musi wechipiri kusvika musi wechitatu tikutarisira kuti kuchaita kuti matemperature yedu kana kuti kupisa kwekuti derere kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nemakunanamatebeberende south nekunanamasingoko nekunanabulawayo metropolitan province tikutarisa kuti but matemperatures edu achati decay.
Ko vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kubva kuzuva iri?
Mwai mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kuti muviri unge uchiita mvura iya. Tinoziva kuti kana kuchipisa kudai so tinoita dikita chaizvo asi ukaramba uchimwa mvura zvinobatsira kuti miri kuti tonhorere zvishomanana. Zvakare tinokurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya dzinenge dzakarerukira Kunyanyanyina zvinenge zviri chena dziya dzinobatsira kudzivirira kupisa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vapfeke nguwani dzakakura. Izvozvo zvinobatsira pakudzivirira pazuva iri rinenge richipisa kudai so. Nokugarawo kana zvichikwanisika mubvute nokushandisa aya atinoti maamburera. Izvozvo zvinokurudzirwa chaizvo. Musaradhire vana vachitamba kunyanyanyanya masikati kubva patingati pane zuva ripaya patinenge rakurova nhongonya kusvika kunana 3 o'clock. Musanyanya kuregera vana vachitamba panze nekuti ipapo zuva ndipo parinenge richinyanya kupisa. Saka tinozoona kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti vanhu varasikirwe nemvura yemumuviri iye zvinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvinoda kupindirana nokupisa kunenge kuchiitika.
Asi chii chaizvo chiri kupa kuti kuite zuva rakadai iko kunyika dzekuchamhembe kweAfrica tichitarisawo nemuZimbabwe?
Chokwadi chaizvo chandingade kutaura, tinoona kuti mazuva ano takungotaura kuti climate change. Ndo climate change kana kuti izvozvi zvino zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change. Kazhinji kazhinji kana vanhu tichitaura nezveclimate change vanenge vachingozvingonzi aiwa vanhu vari kungotaurawo. Asi tinozozviona kuburikidza nokupisa kunenge kuchiitikako. Zvakarewo nokuti kana kuti mvura yakunayawo kazhinji kazhinji unozoona mvura ichiine ukasha mugirikeni zviya zvokuti nokune zvivhura mahwe nokurohwa mheni. Izvozvezvo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze Remet Department vatich Zinyemba vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Tabethu kuZimbabwe kuno kukuru kunyanya zuva rati kuwadza vedu vehati pamahwani.
Usaka zviri kutaura vaZinyemba izvi ichokwadi?
Ichokwadi zvingaite mumba musikugarika mukutorwadza tisitotya kuti kwakutodoka so tichatange ticharara panze kuri kupisa zvakanyanya. Izvi ndani 2 days musoro wangu uri kurwadza uku ndiri kuchaya futi zvakaoma.
Saka mamboedza here kuti muende kuna chiremba kana kuti zvakamira sei?
Kuna chiremba uku machiremba tosvika pari isusu tipadhuzede nepari hapana machiremba kangosvika kungosvika pasina vanhu. Saka tangota zvongozvirapo tigachingocheka zvemalovhela toonwa nekunombeka wanda zvinhu zvandangoita. Iko kuno kumosikito yawanda kuti zvingaite. Ini hangu ndiri muHarare nomwe sekuru wangu anambobhotora navarukaroyi vari kuti kuri kupisa zvisingaita. Ndatotoona kugara kurwizi kozi kumba hakuchagarike. Tangu tikangomukawo tinotakura maplace yedu takutoenda kurwizi kozi kwanyanyisa zvisingaite.
Halo, makadii henyu sister?
Aiwa tiri wadi, makadii iko ikoko?
Zvakanaka, tiri kuno kupolokwane kuSouth Africa uku.
KuSouth Africa kwakamira sei pamusoro pekupisa kuri kuita kunzoko?
Kupisa kuri kupisa stereki zvekutoti zuro nanhasi hawedza chacho haisiri kana kutomboita. Ndinoda kukurukura nezveupfumi hwenyika yedu zvokwadi hazvina kumira zvakanaka. Ndinotongoona sokuti komiti yavabiti yekuongorora iyo ichabudisa zvinhu zvakawanda zvisingabviri because mari dziri kushayikwa nenyika imari dziri kubuda dzeinstitute kuti vatenge even mabhandeji chacho ekuzvipatara. Haukwanisi kana kutenga but just imagine kuti someone can hire a jet yekauti 4 million for just a single trip but hamuna kana bhandeji, zvikoro zvina kana even textbook aro kana one but vanonga vachiwesta mari.
Muri kutaura namukoma Agius Muvindi vari kuCape Town. Mukatarisa nyaya yanyanya kushata munyika medu inhau yeuori. Nezuro ndaiona vabiti varimo vachitaura maringe nenyaya yeuori. Ndakanyatso kuona kuti zveshuwa haisi nyaya yemasanctions yavo yawondomora upfumi hwenyika yedu, inyaya yeuori.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Banga guru renyika rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga emunyika. mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rwendo runo nezvikamu zvinoita 10 nezviviri kubva muzana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 olesibili mhlaka 29/4/2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Falo umuntu lokho faka isigamba phezulu kwebhuku elilokhu lidabuka. Liyadabuka uyacover futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi iformula yabo yoba labo abantu bazama ukwenza isimanga kwathi yimirati. But bakwazi nabo ukuthi ama-principles awemali ne-economics vele awalungiswanga.
Uhulumende ubikwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo.
I-ETF leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem leyesilawo yamanzi. Khathesi akulala manzi, so abantwana besikolo kumele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kuchisa kube lamanzi, amanzi angahluphi. Kuze kungagcina sifentelwa ngabantwana lapha esikolo.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Africa agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwa isikhudumezi esithiwa i-heat wave ngesilungu. Indlovu ziqhubeka zisifa endaweni egcinelwa inyamazana zendle ewange National Park ngenxa yokuswela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usibalukhulu webhanga lesizwe iReserve Bank umnumzana John Manguja uthi uhulumende uza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Uthe imali le entsha izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes njalo ibhanga lakhe lizaletha enye eyisilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Umnumzana Manguja ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ngemva komhlangano le-Committee ye-Monetary Policy. Uthe abantu sebezenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga njalo lo mkambo wensitha uzatshabalala ngenxa yaleli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Falo umuntu lokho faka isigamba phezulu kwebhuku elilokhu lidabuka. Liyadabuka uyacover futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi iformula yabo yoba labo abantu bazama ukwenza isimanga kwathi yimirati. But bakwazi nabo ukuthi ama-principles awemali ne-economics vele awalungiswanga. Kule bhesi kule cansi eliyabe lifazwe lendlela lendlalo lendlalo ngaphansi ukuze kweneliseke ukuthi kube khona okuzayakhwa phezu kwalo. Hayi ukuthi ngiphonge ufisa ukuthi ngoba utshintshe lokhu sokuzatshintsha lokhu no. Afike ngifike lo yabona kuyenzeka ukuthi nge-1 week, 2 weeks abantu laba abe-private market bahlakaniphe kakhulu okwedlula i-government. So ungaphumuye kuleyo kwisayidi bona baphuma bethu bafinda futhi enye formula yokuthi imali le igcinisize bona. So angiboni mina imirazi yangona angazi mhlawumbe ukuthi abayi-explain nje bayi-chainja befihle umphini. Ngiyakubona kakuhle ukuthi sebekwenzeka kuningi lokhu. Batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, kwehlule all the same. And kwakube umqondo omuhle ukuthi kukhithwe i-US. But because ngoba i-US into yadiyenza ukuthi kuyenza imvelo eZimbabwe zidule, i-United States isima ifuna ukuthenga ulutho ingathenga eZimbabwe. So akuhlela ama-export ingathenga eZimbabwe ngoba kufaru tenge kubo obudura kwa ikini kia tenge nami pia ngoba ii reti labo lele nami pia di afana so lezi mati zetleze zingande zetlo kusiza mkutu sisi forces reyengkani angbonde zizo sisi ludu
gui ni mancho kuza enza yeshuli limali gunga aninga soze ikwetu shupolo kusilele
isilizo isi gani soze se mali o yuva ya mali ay kitemeno ya kufisa we government kune zimpia zingana kwa nabwe zikonana na de politisi yezifana na nwa product ezi njenga zenezu bona I think balokuwe tira loku kuti mtambe kusasi politisi za lunga peso kiti olo feke owa manje ba kava ngezi kamba nji ya pela ya animali wedi ya funa mbeka funi ngoba akui ngaye loku kuya nguti ama principles ya economics ya hamba yana na inflation le product ya pengiswa ayo alo msiwe yini.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecungula izombusazo bexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175. Lagu 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave lagu short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe aqhubeka ehlaselwe isikhudumezi esikhangelelwe ukuba khona ize iyephela linyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Semphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
Iyithwevu izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abanengi when it comes to ukushisa khona kuba expose emikhuhlaneni eminingi njengokuthi omunye akwanisa ukuthi ephuma umula, abanye nje general umzimba uba weak uyeswela amandla. Njengami let's take for example mina ngisebenze ebakery, it will be hot in the first place, ama temperatures asebakery wona aphezulu, so ngizela ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kalisa ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukutshisa lokhu i-twelve le ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem lesilawo yamanzi khalesa kulala manzi. So abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi amanzi angahluphi ukuthi ungagcina isifentela ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokutshisa okukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yona le edlile ngenxa yokutshisa. Ubesithi angadla iloba iporridge ikumbe irayisi uyathi akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi baza ngipha amaphilisi kodwa bathi ukutshisa. Loba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu, lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu elizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolin Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha imikhuhlane sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe liza kunalonyaka.
Ukutshisa kuyasiaffecta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amaqhubu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasiaffecta thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu inyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yena leyo kutshisa. nxa kungatshisanga kakhulu kuyabe kungelazulu and khathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kutshisa so kuyasi-afektha kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya
izakhamuzi zakobulawayo zikhala ngokuthi leso sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala okuhle kwaqondana loduko lokusilela kwamanzi abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka amazwe agoqela iZimbabwe iMozambique iBotswana iDRC iAngola nelemalawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane i-35 to 40 degrees Celsius ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile masuku
siyabonga bathabile kunjalo nje ingcwethi yezilwela ilungelo lenyamazana yenhlanganiso ye-Advocates for Earth ziveza ukukhathazeka ngesimo sendlala esiselizweni esibangelwa ukuguquka komkhathi osekuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabantu leyenyamazana zendle sikhuluma nje kubikwa sekufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu 55 endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeWange National Park. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba.
Lezi ngcwethi zithi okunye okwenza lolu duko lukhule yikuqheliswa kwendawo enjiwa amalahle sezinciphisa lapho kumele inyamazana zithole amanzi osekusenza iningi lazo zibulawe liphango. Enye yalezi ngcwethi oligqwetha eliphatheke kumsebenzi wokulondolozwa kwenyamazana zendle enhlanganisweni ye-Solidarity for Environmental Justice umnumzana Lenin Tinashe Chisaira ulandisa kabanzi ngodubo olusewange National Park.
We are facing a drought, you know, as a continent in many parts of Southern Africa. These are the effects of climate change. But there are quite a number.
Sibhekane nendlala elizweni kanye lamanye akusigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa okubangelwa ukuguquka komkhathi, i-climate change. Kuningi okungenziwa kuphela nxa uhulumende engazimisela ukulalela okuvelela kwezinhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondoloza inyamazana zendle. Kumele siqhube imisebenzi eyenza imvelo iphathwe ngendlela engasoze iphazamise inyamazana lozulu ohlala kulezo ndawo azizwisise ukuqakatheka kwazo ngoba esazi ukuba ziyamsiza okudingakalayo ukuzitholisa ukudla lamanzi lezo nyamazana eziyewange National Park.
UChisaira uqhubeka ethi abembamalahle labo sebengena phakathi eWange National Park bephazamisa indawo ezitholakala khona amanzi.
The major threat to wildlife nowadays is the expansion of the human habitats.
Osekuludoko edabeni lwenyamazana zendle ngabantu asebeqhuba imisebenzi etshiyeneyo efana leyokwemba engena lapha ezihlala khona. Ngoba nxa umuntu eqhuba imisebenzi yokwemba kushabalalisa indawo enkulu okuyikhona kuhlala inyamazana hatshi ezinkulu kuphela lezincinyane kusitsho ukuba kuyabe kukhulu ukudonselana kulokhu okutholakala kiyo.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kombiko othi kufe amachumi amahlanu lanhlanu endlovu 55 zibulawa liphango eWange National Park kunsukwana esanda kwedlula. Omunye wabasebenzisana labe Advocates for Earth kobulawayo uNkosazana Cinderella Ndlovu ulandisa ngase benqume ukukwenza ukusiza ekutholiseni inyamazana zendle amanzi eziseWange National Park.
Ngenhlanganiso ye-Advocates for Earth sinanzelela kakhulu uhlupho inyamazana zezigange ezikhangelane nazo ikakhulu ngesikhathi sendlala ziswela amanzi ziswela ukudla. Njengeqembu imizamo yethu esifisa ukuthi siyenze sifisa ukuthi sibe lohambo oluzasuka eHarare luze lofika eWange oluzaba ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha. Kulolu hambo sabe sihamba sifundisa abantu njalo siqoxa izimali ezizakuya ekuncediseni ukwondliwa kwalezi nyamazana eWange National Park.
Lezi ngcwethi zithi amalungiselelo ohambo lwamakhilomitha angamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo besuka eHarare ukuya eWange National Park asekusibanga esiphezulu njalo sebengamachumi amabili lanhlanu asebeveze isifiso sokuphatheka. Asenelisanga ukuthola imbiko yabezimpact ngalolu daba njengoba isikhulumeli salolu hlangothi umnumzana Tinashe Farao besibikwa siphandle kwelizwe Sehlulekile njalo ukuthola icele lomphathi intambo wezokulondolozwa kwemvelo lokwethekelelwa kwelizwe obengasabeli umakhale khukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi? Ofisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yobulenjini eyaFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwaka bomuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebanon umnumzana Saad al-Hariri wazise ukuba usetshiya umsebenzi ngemva kokubhekana lokutshengisela kwamaviki amabili abantu besithi bafuna inguquko kahulumende wakhe ogcwele inkohlakalo. U-al-Hariri uphume kumabonakude sethula lesi saziso esithi usethumele incwadi kumongameli Michael Aoun. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ubike ukuba ulusizi ngokulahlekelwa kwelizwe ngemva kokubulawa kwabantu abangamachumi phose ayisikhombisa 67 lokubhidlizwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbalwa. Lokhu kwenzakale ekuqhamukeni kodlakela edolobheni le-Adama esigabeni sabakhuluma ulimi lwe-Oromo olunakekelwa ukuba ngoloku chasana ngemihlobo langenkolo. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo ukudanisayo ukuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba misigande lokhu akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinjayelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba yiziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa sicilwa ngabantu. Ngoba ukunje kathesi soku-affect izinto eziningi, umpupu wonke ukhwelile. Ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi, lomthova la usukhwelile, into zimzima sibili. Angazi why elizwe linjanile ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sesithwele nzima amaZimbabweni, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphonga u-trigger ini. Ngiyakwazi baba, indlala into ebuhlungu kakhulu ngoba umuntu uthunywa indlala. Bathi ngesilungu an angry man is an angry man. Angibaleli sithina abesilungu lapha ngoba uyabusuzondile, usulambile, ususiriya kuthini. Usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho, ngoba lapha sekuthengisithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ukuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizitolo lapha kunzima mntaka baba, ngoba
kwesinye isikhathi zikhwela zikhuphuka nsuku zonke. Namhla ungathenga ulutho soyikhokhela nga 20 miles, so kumele ukuthi uthenge into zonke ozifuna ngoba ungayigcina sasivuke ngasathengi lutho, sithenga okulutshwane. Mina ngibona uhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abakudiaspora, yibo abalobo besponsor abantu ngapha, abantu bengaboni ubuhlungu. Kodwa nxa ungela muntu okudiaspora awuphila nzima kakhulu. Kunje sengikhuluma ifuel ikhuphukile izolo, ikhwelile izolo, so which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga ilizwe ikhanya isehlula.
Umphathintambo wasithembisa efika uthi ube lamaqhinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asikakubona ukuthi uzamane kule transitional stabilization program, kodwa ayikasiniki esingakuthi abantu abasahlupheki, abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika bese beligcina.
Uhlupho lwama-rand, abantu bangathunyezela imali kumbe irandi kumbe i-US kumbe i-pound, ngawo uyabe lokhu elibambile engafuna ukulitshintshe imali yokuthi irethiwe. Ekhohlwe ukuthi lokhu irating awa bengamnika lokhu esingamabhondi lokhu siku 200 lokhu sikubani, but ibona amashopu iprize abo babe lokhu bemultiplya nge-USA yona leyana nxathi ukuthi ibiyi-1 US uyabe lokhu ethenga nge-1 US, yena kapho bona bakunanzeleli khonoko. Yikho bona ama-price ikhuphuka nsuku zonke ngoba i-rating awa le price yatshintsha kakhulu. Laba abangathunyezelwayo abahola khonapha ibhondi ngoba yazi ngathi iphe yakho ilokhu ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alitshumi lasithupha, i-$16.67, kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Uhulumende useyabele kungelambadalo iziqinti eziyisikhombisa zesigaba zeMatabeleland North inhlanyelo yomumbu, amabele lomvundiso. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lwezokulima esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi iziqinti zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ulenhlanyelo yomumbu, yamabele, ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyochinda ababhadali lutho abalimi. Kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le trekita ezabalimela i-1 hectare, labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sokusithi laba abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isakelo lodwa lika-compound, isakelo lodwa ele ammonium nitrate fertilizer yokuzalisa. Sikhuluma nje ama-GMP depo onke eMatabeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni, sikuthi ngama-small grain, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lonyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane, ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngehlandla lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari, February, March. Kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbitho, nxa kuthiwa liyaba lilutshwana kwesinye isikhathi kithi kutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba, kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spells lapho siba mthambe la maviki amabili amathathu amane izulu lingani okuyakwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazibili inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njengoba last year lunyaka singazange silime. Asazitshela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka. Kunge lamo-fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbe lizana ngoba i-fertilizer ma singayiphiwa. Ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu. Alathi singafisa ukuthi ngibe ngwabantu ikhulumendi ngangenela isibe lamadona esinike inhlanyelo kumbe silungisele lekwenze nezilimi godi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo wohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye nentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Tambo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngifuna ukuhamba ngilamali gidigidi ngenyawo ezidabukileyo ngumfoka amajayivana esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lamu majayivana. Singake hlukani-ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende ubekwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2 $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo.
amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwe yisikhudumezi esithiwa yi-heat wave ngesilungu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.